manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingena lichona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kava tereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuguro chivabvu 4, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chekutanga tine concern necriminalization inoitwa muno muZimbabwe. Mitemo yedu yakawanda kana ichiswa inocriminalize conduct.
Vanhu vomanikidzwa kupfeka zvekuvhara muromo nemhino kuti vakwanise kunge vachifamba-famba. Kukundikana kwavo votarisana nejeri. Vamwe vemakambani vanoti havana mari yekuti vavhenekese vashandi vose kuti havana chirwere chekoronavhairasi here sezviri kukurudzirwa nehurumende.
Kuona kwatiri kuita ndekwekuti rapid result testing is quite expensive kana ichiitwa nemaprivate providers of this service.
Asi vamwe vanoti makambani haafaniri kuda kuitirwa zvose nehurumende.
Dambudziko ratinaro muZimbabwe mune mindoro kuti iyaya makambani anongoda zvese kuti zviitwe nehurumende. Ivo pachavo vachitadza kubata vashandi vavo zvakanaka.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro inhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kutanga nhasi makambani akawanda anga achitarisirwa kutanga basa mushure mekuvheneka vashandi vavo kuti havana chirwere chekoronavhairasi here uye kuona kuti vashandi vanenge vasiri pedyo nepedyo pavanenge vachishanda. Asi nyaya yekushayikwa kwezvekuvheneka vanhu chirwere ichi kana kuti matest kits inenge iri kudzosera basa kumashure. Hurumende yakatara nzvimbo dzine chitsama kuti dzivhenekwe vanhu utachiwana. Asi munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva vanoti kuti zvikurumidze makambani anofanira kutenga zvekuvheneka vashandi kana kuti matest kits oga. Asi mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu vaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti makambani akatoomerwawo.
Kuona kwatiri kuita ndekwekuti rapid result testing is quite expensive kana ichiitwa nemaprivate providers of this service. Wazhinji vatabvunza vanoita matests acho vari kuti vanoda mari inokwana kuita US$25 for the cheapest, and for those who are more expensive vari kuchaja US$100 for one test. Izvi zvinogona kuremera makambani akawanda zvichienderana nekuti vanoemploya vanhu vakawanda sei.
Semaonero enyu poitwa sei kuti vashandi vakwanise kudzokera kumabasa?
Maonero edu ndeyekuti dai government yanga aita subsidize testing iyoyi kana kuti testing yaitwa nehurumende kuitira kuti zvichipire makambani, nokuti makambani mazhinji agara atoomerwa nekuti anga asiri kugenerate revenue panguva yanga akavhara ari mulockdown kana kuti business ranga rakadzika chaizvo kune avo vanga vachishanda. Saka iyi imwe cost to business which is going to affect many businesses negatively.
Vanga vari mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Tichiri panyaya iyi tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Charles Mutasa avatendawo kuti zviri kuda kuitwa nehurumende kupa makambani mutoro chaiwo.
Tinofunga kuti hurumende yanga ichifanira kuita urongwa hwakanatsotitswikiti hwokuti kana vachida kuti vanhu vatestwe ivo ndivo vanotoisa mafacilities kana kuisa zvikwanisiro zvacho, nekuti vazhinji vari kutaurwa makambani aya vanhu vari kutotatarikawo nekutenga kana maski chaiyo. Saka ndinofunga kuti hurumende yaifanira kuisa ma testing centers acho munzvimbo dzakawanda kuitira kuti vanhu vangopota vachipa vashandi vavo nguva yokuenda kunotestwa vasingapiri basa kuvashandirwi nokuti vazhinji vavo havatozvikwanisi.
Saka muri kureva here vamutasa kuti urongwa uhu hunogona kusabudirira sezviri kutarisirwa nehurumende?
Zvava kuitika zvakunge yangova njake njake nekuda kwokuti vanhu havakwanisi kuti vaende kunozvitesta ivo kana kuti makambani afungidzire kuti munhu achaenda kunotestwa, uye kuti pakufamba kwevanhu hakuna anenge achinatsoongorora kuti vari kuita zvinodikanwa zvinoita kuti vasabatire chirwere ichi. Urongwa uyu hauna kunatsojeka kuti ndiani anofanira kuita chipi uye ane zvikwanisiro zvacho here. Saka ndinoona sokuti hurumende yanga ichifanira kuti iyo iise macenters nekupa vanhu kunyangwe mamaski aya aifanira kupiwa kuvanhu pachena.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira Dr. Charles Mutasa vari parunare muHarare neStudio 7. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF vagadzira chirumhanzu vanoti makambani ose anofanirwa kukwanisa kuita kuti vashandi wavo vaongororwe sezvo makambani aya ari kuita mari dzakawanda asi achizotadza kubata vashandi wavo zvakanaka. Ngatinzwei vachirumhanzu vachitsanangura.
Ndinotenda kwazvo nomubvunzo wenyu wamabvunza kuti ndizvo here kuti hurumende yati iyo makambanis ngavaone kuti vashandi vavo vatestwa chirwere chatekeshera pasi rese COVID-19. Ichocho ichokwadi, hurumende yaona kuti zvingatora nguva chose kuti munhu wese wemuZimbabwe ange atestwe. Saka hurumende inokumbirisa kune avo vanokwanisa kuti vazviite vakwanise kuita izvozvo.
Munotarisira here kuti makambani anozokwanisa kunge achiita zvose izvi oga asina rubatsiro rwehurumende? Tichiona kuti makambani aya ari kuchemawo kuti ari kutatarika.
Dambudziko ratinaro muZimbabwe munemi nderokuti iyaya makambanizi anongoda zvese kuti zviitwe nehurumende ivo pachavo vachitadza kubata vashandi vavo zvakanaka. Saka ndorutiringava dambudziko rokuti iwewe kana uchinge uri muridzi wekambani muri varidzi vekambani chinokutadzisai kuti muone kuti utano hwevanokushandirai hwakanaka chii. Maprofits amunenge muchiita mungatadzawo here kuisa a certain percentage towards welfare yavashandi venyu? Ndosaka muchiona amwe makambanis pavanoshandirwa vana makantins vanoprovide transport.
Ava vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF vagadzira chirumhanzu vari parunare muHarare neStudio 7. Bazi rezveutano rinoti vanhu vabatwa nechirwere chekoronavhairas munyika vachiri 34 vafa vari vana uye vapora vari vashanu. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi vadarika 10 rezviuru nechimwe chete nemazana 600 kana kuti 11,600. Zvichakadaro, mashoko atumirwa kuStudio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru 42 kana kuti 42,000 vabatwa nechirwere chekoronavhairas muAfrica uye vashaya vanosvika chiuru nemazana 461 kana kuti 1761. Vapora vanosvika zviuru 14 nemazana 343 kana kuti 14,343. Pasi rose, Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora chirwere ichi inoti vabatwa nechirwere ichi vanodarika 3 nezviuru 500 kana kuti 3.5 million vafa vakawanda vacho vari muAmerica vanodarika zviuru 240 kana kuti 248,000.
Vanhu vakawanda vateerera kurudziro yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa yekuti vapfeke mamasiki asi vamwe vachivasvora nekutadza kuvapa mamasiki aya pachena sezvavanoita panhumbi dzemapato ezvematongerwo enyika kana vachida kuvhoterwa. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Nhasi vanhu vakawanda vanga vakapfeka mamasiki ekugadzira voga sedanho rekutevedzera mutemo mutsva wehurumende kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checoronavhairas. Amai Stembile Kaocha vanga vakavhara muromo nemhuno yavo nedhuku ravo rakasakara vanoti kupfeka masiki chinhu chakanaka mukudzivirira kupararira kweutachiona hwecoronavhairas, asi vanoti hurumende ingadai yakapa vanhu vose mamasiki.
Kana ari maelections vanotipa mazambi, vanotipa maskafu, vanotipa maheti. Isu zvine chekuita neutano kuti isusu tizovafotera. Iwo havasi kuda kuti tive neutano tirarame tigone kuzovafotera.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wemuchinoi amaitafadzwa akaronga.
Government ingadai katra mamask aiwayo vakamadistributa mumashops at a lower price or at an affordable price vose hati kutara tutanye protection vose kana hati zvakazodhura ini hanjakwanisa kutaura sei hasakwanisa kuchitenga.
Vamunesu munesu vanoti zvidziviriro zvinokurudzirwa zviri kudhura nekudaro vakagadzira yavo vega.
Ndine material inonzi fleece kava nayo pedi ndinonzwa kunge ndine asima asinani, saka unozova nedambudziko nokuti wangoshandisa material nokuti wanzigadzira iwe usina unyanzvi wokupepeta kuona kuti chandiri kugadzira chinowirirana here neutano hwangu.
Vamunesu vanoti vanhu havafanirwe kupfekera mapurisa asi kuchengetedza utano hwavo.
Hatipfekere nokuda kwekuti kune mapurisa, kutarisawo kuzvidzivirira nokuti ndozviripo.
Kurudziro yekuti vanhu vapfeke mamasiki yakabva yaita kuti mitengo yacho ikwire zvakanyanya. Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti mamasiki ari kutengeswa nemari inobva padhora rimwe chete kusvika pamadhora mashanu ekuAmerica. Gweta guru rehurumende vaPrince Dube vakazivisa nezuro kuti munhu anowanikwa asina kupfeka masiki anobhadhara faindi yemari inobva pamadhora mazana mashanu kusvika pamadhora zviuru makumi matatu nezvitanhatu kana kuti $36,000 kana kugara mujeri kwegore kana kuti faindi ne kugara mujeri. Gweta remisa Zimbabwe muzvali Nompilo Simanje vanoti mutemo uyo hauna kunyatsojeka uye unogona kuisa vanhu munjodzi.
Pari kunyanya kushandiswa criminal law to regulate conduct muno muZimbabwe, chinova situation inoita kuti tiraise a concern.
Nyanzvi munyaya yezveutano uye vaimbove gurukota rezveutano muhurumende yebatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti mutongo wakatarwa nehurumende wakanyanya sezvo hurumende yave kuda kutsvaka mari sezvo dzemitero dzave shoma panguva ino yekuti vanhu vari kunzi vagare mudzimba. Dr. Madzorere vanoti mamasiki anonyanya kushanda kana munhu wese akaapfeka.
Vanhu vane chirwere ndo vanofanira kunyanya kupfeka masiki. Zvino hatizivi kuti anenge ane COVID-19 wacho ndiani asina ndiani. Zvangonaka hazvo kuti vanhu vese vapfeke ndokuti nyaya yemamasiki inoda kushanda.
Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti mapurisa anga asinei nevanhu vanga vasina kupfeka mamasiki mumaguta. Vamwe vezvitoro zvikuru zvakaita seOK, TM, Gay neMetro Peach vanga vasingabvumire vanhu vanga vasina mamasiki kupinda muzvitoro zvavo, asi change chichishamisa ndechekuti vatenge vaizobvisa mamasiki kana vave mukati vachitenga kusanganisira nevashandi vemuzvitoro izvi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Kutarumuna nezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vanoti hurumende ine urongwa hwekurerutsa matambudziko ari kusangana nemakanzuro ose munyika ekushaya mari yekushandisa mukuita mabasa avo uye kutambirisa vashandi zvichitevera kugara mudzimba kwevazhinji avo vave kushaya mari yekubvisa mitero. Hurumende yakatiwo vanoroja vambomira kubhadhara mutero pari zvino kana vakaomerwa vozobvisa zvishoma nezvishoma. Mutoro wedu enhau Loida Moyo anotipa nyaya iyi.
Vamoyo vachitaura ne Studio 7 parunare vanoti pane urongwa huri kugadzirwa nehurumende hwekuva wanira mari kuti maguta ose nemakanzuru madiki abatsirikane. Makanzuru mazhinji munyika ari kutadza kuita mabasa awo nemazvo sezvo ari kushaya mari yekuwanira vagari mvura yakachena, kutakurwa kwemarara nezvimwewo sezvo vakawanda vasiri kuenda kumabasa, uye vazhinji vanorarama nekuzviitira mabasa emaoko vari kugara mudzimba kuitira kudzivirira kupararira kwechirwere reche COVID-19. Vamoyo vanoti pane zviri kugadzirwa nehurumende kunyange hazvo vasina kuda kuzvitsanangura kuti zvii uye kuti zvingagadziswa riini. Mashoko avamoyo anotevera kuchema chema kwemakanzuru yemunyika achiti ave kukundikana kuita mabasa uye kupa vashandi vavo mari dzemuhoro. Mukuru wesangano reZimbabwe Local Government Association vaGai Mutasa vaudza Studio 7 kuti vakatarisana nematambudziko akati kuti Vamutasa vanoti makanzuru ose munyika ari kuremerwa nekuti awane zvikwanisiro zvinodiwa zvakaita semishonga nezvipfeko zvinodzivirira kutapurirana coronavirus. Meya weguta reMutare vaBlessing Tandi vanotiwo kanzuru yavo haina mari sezvo zvichitaridza kuti vagari vange vasina fungidziro yekuti vachanzi vagare mudzimba.
Banga kushandisa maplatform zvatanga takaisa kushandisa mabank transfers kana kunge tichishandisa kushandisa zvakare maecocash mabila koza ndichenge china.
Vatandi vanoti kanzuru yavo mwedzi wapfuura yakatokwanisa kubhadhara chidimbu chemari inotambirwa nevashandi vavo sezvo vari kuwanawo mari inosvika zvikamu gumi kubva muzanako vagari semitero. Vatandi vanoti kanzuru yavo inosungirwa kunge ichiwana mari inoita mamiriyoni masere emadhora mwedzi wega wega kubva kuvagari, ukuwo vashandi vavo vose vachida mari inosvikawo miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere emadhora pamuhoro pamwedzi. Kanzuru yeMutare yakumbira hurumende kuti ibhadhare vana chiremba nevana mukoti nevamwe vari kubatsira kurwisa kupararira kwecoronavirus sezvo isina mari pari zvino. Meya weMasvingo vaColin Maboke vaudza Studio 7 kuti kanzuru yavo kuburikidza nesangano reUrban Councils Association of Zimbabwe rinova mubatanidzwa wemakanzuru ose munyika vakakumbira rubatsiro nekuti vave kutatarika. Zvichakadaro vanhu vakawanda maMutare vari kutambira kurudziro yehurumende yekuti vazvivhare muromo nemhuno kana kupfeka mamaski pose pavanosangana neveruzhinji. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lweda Moyo.
Munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana vari kuramba runyero kupe rwekuti Zimbabwe yakatumira mauto kuMozambique kunorwisa vanopfurikidza mwero vachitsigira chikwata cheIslamic State kana kuti ISIS. Vanopfurikidza mwero ava vari mudunhu reCabo Delgado pedyo nenyika yeTanzania. Vanhu vanodarika churu chimwe chete vafa munyika iyi nekuda kwehondo iyi. Nemusi wechishanu, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanova sachigaro webazi rezvekudzivirirwa kwenyika dzemuSADC kana kuti SADC Organ on Politics and Defense vakaenda kunoita hurukuro nemutungamiri weMozambique vaFilipe Nyusi nezvekusagadzikana kwenyika yavo. Asi vamangwana vari kuramba mashoko ekuti Zimbabwe yakatotumira mauto.
Zimbabwe haina kutumira mauto kuMozambique. Haina urongwa wokutumira mauto kuMozambique.
Mashoko emunyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vari parunare muHarare. Munyori anoona nezvemutemo mubato rinopikisa reMDC vaInnocent Gonese vanovagweta vaudzawo Blessing Zulu Studio 7 kuti vamunangagwa havakwanisi kuita zano ndega vachitumira mauto kune imwe nyika.
Pabumbiro redu renyika yeZimbabwe muSection 214, kana mutungamiriri wenyika achinge aendesa mauto edu kunze kwenyika, anofanirwa kunge achisumira paramendi yedu chimbi chimbi, achitsanangura zvikonzero zvaaita kuti mauto edu aende kunze kwenyika uye kuti aenda kunoita chinyi. Semamiriri azvakaita paSection 218, mauto anokwanisa kuendeswa kunze kwenyika kunobatsira kuchengetedza rinyaya yaro pasi pe United Nations kana imwe international organization kana kuno zadzikisa ma international commitments kana kuno defender zvido zveZimbabwe kana kunobatsira imwe nyika.
Asi tichitarisawo zviri kutaurwa izvi kuti mauto anogona kunge akaendeswa kuMozambique, mati masumwawo here imise dare reparamende?
Parlamende haina kusumwa, saka zvaitika zvakare pangu yekuti nyika yakagwadama nekutambura. Iko zvino hurumende haisi kukwanisa kutogadzirisa zvavakanzi nedare guru renyika High Court riiti kuzvinova kupanonzi maPPE, mapersonal protection equipment, kuvana mukoti nana chiremba. Chechipiri, pane vanhu vanotambudzika vanofanirwa kunge vachiwana rubatsiro kubva kuministry of public service and social welfare, hapana chati chauya. Zvinotaridza zvega kuti tine hurumende isina hanya nevanhu, tine hurumende isingafungi zvevanhu kana zviri zvechokwadi kuti vakaendesa mauto kuMozambique.
Munyori anoona nezvemutemo mubato rinopikisa reMDC vaInnocent Gonese vari parunare kwaMutare naBlessing Zulu Studio 7. Muzvina bhizimusi ane mukurumbira pasi rose aine nzvimbo dzekudyira muWashington DC nemuNew York muAmerica vaJose Andres vari kubika nekupa vanhu zvekudya pachena munguva ino yekurwisa chirwere checoronavirus. VaAndres vari kushandisa nhandare dzemitambo kupa vanhu rubatsiro urwu. Vamwe vanhu vanorarama neutachiwana hweHIV AIDS nevamwe vanoda mishonga inonwiwa nguva nenguva kusanganisira yerurindi vanoti vari kutya kurasikirwa neupenyu sezvo mamwe mapurisa nemasoja ari kuvarambidza kupinda mudhorobha reHarare kuti vakwanise kunopiwa kana kutenga mishonga iyi. Vamwe varwere ava kana hama dzavo vanenge vachida kuenda kumakirinika nezvipatara zviri pasi pekanzuro yeguta reHarare zvakaita seWilkins Hospital kunowana mishonga. Kirimudzamiri anoti panyaya inotevera.
Muzvare Eunice Kapandura avo vanoshanda nevana vadiki nemadzimai vanorarama neutachiwana hweHIV AIDS vanoti nyanzvi munyaya dzezveutano dzinofanirwawo kumira pamaroadblocks kuti dzibatsire mapurisa nemasoja pakuongorora magwaro anoratidza kuti varapwi ava vanenge vachitaura chokwadi kuti vari kuenda kunoona vana chiremba kumakiriniki kwavanopiwa mishonga yavo. Muzvarika pandura avo vanogara mumusha wedziva rasekwa vanoti vakaburutswa mubhazi rezupco muna Blawayo Road apo vaienda kunotorera munin'ina wavo ane chirwere checerebral palsy mushonga. Vanoti masoja nemapurisa akatadza kunzwisisa kuti mushonga wavakange vachienda kunotora kuchipatara wairapa chii.
Ndaida kunotora mushonga weepilepsy. Ndanga ndine bhuku ranga rakanyorwa zvemacarbamazepine and she. Asi pandakavhurira musoja vaive vakatiburutsa panational sports pipeline avanokwanisa kunzwisisa kuti aiwa uyu munhu ndezvei. Ndaitove pacune vangu ndainotora mapiritsi avo kuWilkins Hospital vachitonzwo aiwa vanhu vemabhuku mawanda steret.
Amai Barbara Mukono avo vanogara mumusha weTinwood North kuWestgate vanoti vamwe vanhu havazi kuzofa kubudikidza nechirwere cheCovid-19 asi kuti zvimwe zvirwere zvavaigara vachinwira mapiritsi.
Kana muri neproof yekuti kuenda kuhospital, what's the point of them denying? So nyaya iyoyo ka is very sensitive because you are killing somebody. Nekuti izvozvi zvinongo kamira iwo paproduclo kuchiti kumisa vanhu. Umwe munhu achatadza kuurayiwa necoronavirus, achaurayiwa nechirwere chake chaari kunwira mapiritsi nekuti vamuramidza kuenda kuchipatara.
Amai Mukono vanoti bazi rezve utano rinofanirwa kuronga nzvimbo dzokuti varapwi ava vakwanise kutorera mishonga zviri nyore.
Ngavatotrya veMinistry of Health kuti vaise mapick up points ekuti vanhu vakwanise kutora mapiritsi avo. Nekuti kana ini ndichida kunotora mapiritsi angu kuWilkins, it's like now I stay in Tinwood. No, Tinwood not the chair chaiyo, haina police station. For me to get a police station ndinyorerwe tsamba yavari kutaura kuti tsvagai tsamba. I have to go either kutown one kana kuti Marlborough police station. Ndakutoita pass through mikini roadblocks which need me kuti ndinge ndine tsamba. So nyaya yacho haiperi.
Asi vachipindura mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vashora mamwe masangano akazvimirira ayo vati anoreva nhema achida kusvibisa vanochengetedza nyika asi vavimbisa kutaura nemapurisa kuti varegedze vane tsamba dzavana chiremba vachidarika pamaroadblocks.
mamashoko ari kufamba ka ari exaggerated kuti as far as vanhu vari kutora medication vese vari kubatsirwa. It's unfortunate kuti we have my NGOs but thriving panyaya lockdown iyoyi. Vamwe vanotonyeka kuti ma gender based violence akakira, but isusu maofficial recorded cases they are way way down. I'll communicate nema relevant commanders edu kuti vanhu vachinaiwa vabatsirwa.
Asi sachigaro wecommittee inoona nezveutano mudare reparamende Dr. Ruth Labode vanoti zviri kutaurwa nemapurisa handizvo zviri kuitika sezvo vakawanda vari kurambidzwa kudarika pama roadblocks kana vachida kunotora mishonga yavo. Vakurudzira kuti pave nemotikari dzinofamba dzichienda kunzvimbo dzakasiyana siyana kunopa vanhu mapirizi nemishonga pedyo nekudzimba dzavo kana kuti mamobile clinics. Dr. Labode vanoti vari kurapwa neHIV AIDS vakashaya mapirizi akwemavhiki maviri kana matatu zvinogona kureva kuti vanenge vave kuda kuongororwa patsva kuti vapiwe mushonga wakatosiyana newa vaimbonwa zvinova zvinhu zvinoisa upenyu hwavo munjodzi. Studio 7 yaedza kuita hurukuru negurukota rezveutano Dr. Obidaya Moyo uye mukuru anoona nezveutano mukanzuru yeHarare Dr. Prosper Chonzi asi havana kudavira nhare mbozha dzavo vachitaura nebepa nhau reHerald vanoona nezvekufambiswa kwebabasa musangano reNational AIDS Council mudunhu reBulawayo amai Sinatranyati vakati zviri nani kuti vanoda mapirisi HIV neTB vapiwa akawanda kana anotosvika mwedzi mitatu kamwe chete kuti vasasangane nematambudziko avatarisana nawo aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Munhau dzemitambo, mutambi wenhabvu aimbotambira chikwata cheDynamos Stanley Chirambadare anoti nhabvu yemuZimbabwe yaparadzwa nemakakatanwa asingapere pamwe neutungamiri usiri hwenhabvu. Michael Kariati anotitaurira zviri kubva kuna Chirambadare.
Chirambadare akaita mukurumbira atambira Dynamos iyo yaisanganisira vatambi vakaita saMoses Chunga, Gift Mpariwa, Edward Katsere, Angira Ichapo, Max Makanza, Vitalis Takawira, Henry Chari, Peter Fanwell na Elvis Chiweshe. Mutambi uyu aidaidzwa nezita remudunurirwa rekunzi Samora nenyaya yendebvu dzake refu. Anoti Zimbabwe ine tarenda rakawandisa asi chinodiwa kugadzisa utungamiri hwemutambo uyu. Chirambadare anoti humbowo hwekukwanisa kutungamira nhabvu kunge munhu wacho akambopinda munhandare.
Bhora rekutungamirwa nevanhu vanoti vanoriziva asi vasina proof yekuriziva kwacho, because ukati wakadzidza tida kuona mapepa ako.
Anoti kunyange hazvo Zimbabwe yabudirira kanokwana kana kuenda kuAfrica Cup of Nations, chikwata ichi chinofarira kuve chichitotora mukombe weAfcon wacho kwete kugaroroa mugungano rekutanga sezviri kuitika. Chirambadare anoti zvikwata zvemuno zvaifanira zvekare kuve zvakatorawo mukombe weCup Champions League kwete kugumira mumin league stage. Dynamo Sete ndiyo yakakwanisa kusvika kumafinari asi ikakundwa mugore ra1998. Chirambadare anoti kutambira Dynamos kwakamupa mukurumbira uye ave kushandisa ruzivo rwaakawana kuDimbare kusimudzira vechidiki kumusha wake wemufakose muHarare umo ari kutungamira Revival and Sports Development. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Rongwa chedu cheLive Talk nhasi tiri kutarisa nyaya yekurwisa chirwere checoronavirus. Munoona zviri kuitwa nehurumende zvichibatsira here? Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanohumanikidzwa kupfeka zvekuvhara muromo nemhino kana kuti mamaski vakukundikana kwavo votarisana neJerry. Vemakambani vanoti havana mari yekuti vavhenekese vashandi vose kuti havana chirwere checoronavhairasi here sezviri kukurudzirwa nehurumende. Hurumende inoramba kuti yakatumira mauto kuMozambique kunorwisa vanopfurikidza mwero. Asi bato rinopikisa reMDC rinoti hurumende yeZimbabwe hairambirwi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi iyo inesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi pa.www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda baku VOA ndepa.